This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 24, 2015.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakawanda vanotadza kushanyira hama neshamwari pazori rekisimusi nepamusana pekushaya mari.
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai voumba vanoti upenyu hwevanhu munyika huri kuoma zvichikonzerwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF.
Azvo zvakatiomera nekuti mvura haisi kunaya, zvifuwo zvedu zviri kuonda, zvichatofani kushaya mvura. Apa gore rino Christmas haitimiriri zvakanaka nekuti hatina chikafu chokupa vana.
Studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa kutambura kuri kuita veruzhinji.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi pamusika wembare panga pasina kuzara nevanhu sezvinosiitika panguva ino, sezvo vanhu vakawanda vasina kushanyira hama neshamwari rwendo runo nepamusana pekushaya mari. Mamwe mabhazi anga achidzikisa mari dzinobhadharwa neveruzhinji. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Uyo ndimushaka Bupo Matavire achiti kisimusi yatosvika. Pamusika mukuru wembare nhasi pange paine vanhu vashoma vange vachikwira mabhazi zvekuti mamwe makambani ange achitoderedza mari dzemabhazi. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika uyu yaratidza kuti mabhazi mazhinji ange asina vanhu, uyewo ivo vemabhazi vati vanhu vange vari vashoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemakore apfuura. Mumwe anoshanda neimwe kambani yemabhazi anotakura vanhu vanoenda kwamutare, uyo ati anonzitawanda, ati gore rino zvinhu zvakaoma uye kwange kusina basa rakawanda.
Kunofamba munhu kubva kusini kusvika mani vanhu vanenge vachikufamba chete adzimanji vanaona tichaitaisa kuti Christmas yakati Christmas musi weChristmas chaichaivo kwaimuka kuri bhizi toburika kuma 1-2 musi weChristmas chaichaivovanhu vokuti mangwana zvinosinzi.
Tawanda ati makore apfuura panguva yekisimusi vanosiwanzokwidza mari dzemabhazi asi gore rino hakuna vanhu, saka mari hadzina kukwira. Ati semuenzaniso kambani yavo iyo inobhadharisa madhora 12 kuenda kwamutare nhasi yange yadzikisa mari kusvika pamadhora 9 kuenda kuchinoi kubva kuHarare uko kunoita madhora 4 kusvika pamadhora 6 kana vanhu vakawandisa kwange kuchiita madhora 3 chete. Mumwe mukuru wekambani yemabhazi yeCNG anoenda kukariba vaElvis Chiveto vaudza Studio 7 kuti vanhu vambotifambei mangwanani asi masikati kwange kusina vanhu. Mumwewo anochaira bhazi rinoenda kumvurwi vaMishe Gumbo vaudza Studio 7 kuti kwange kusina basa uye vange vamira pamusika kwemaawa 4 vachitadza kuzadza bhazi ravo.
Ngwanza kunodhoba handizvimwe zvezvezvaruaaaukandiomariyakatakakuti $5 nguru vaungotaurio mari dzakaneta neta dzinovadziriwo mari dzatiofanira kunyoriwo kana $10 nguru $15 ati vanhu havana mari votokalkulata takavati $15 hakwana.
VaCuthbert Kawara avo vange vachienda kuKaroi vaudza Studio 7 kuti gore rino pange pasina nyonganyonga pamusika wembare uye vakwira bhazi zvisina mhirizhonga.
Nhasi ndaona zvanga zviri nani hazvo because mabhazi fuya anga achiuya asi amboti nonokei sekambani yandinofamba nayo kwaCAG yamboti nonokei. Ndodaira kuti vanga vakawandirwa nevanhu sezvo iri holiday.
Zvichakadai mapurisa ange akawanda pamusika wembare uye masikati mukuru wemapurisa muHarare Senior Assistant Commissioner Shadrick Mbaiwa nevamwe vavo vashanyira musika wembare vachiona kuti vanhu vange vachifamba zvakanaka here vachitaura nevatori venhau pambare mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vati pane mamwe makambani ange ari kubhadharisa vanhu mari dziri kunze kwemutemo uyewo pane mamwe mabhazi ange asina zvinodiwa nemutemo
mabhazi haana mapemitsi haana mvume yekutakura vanhu tabata mabhazi maviri anoita iwo mushaya vanhu skuhi yekumasvingo vane bhazi rinofanira kutakura vana vechikoro asi raakuya muno muHarare richitakura vanhu risina mapepa kufamba rwendo rwakadaro saka inyaya yatinotoongorora bhazi ritaritora uyezve ticharendesa VID tazoona zvekare bhazi reroadlink risina mapepa rine pemiti yakaexpire richitakura vanhu zvekare zvinoisa upenyu hwevanhu mutsaona nokuti kana vakaita tsaona hapana compensation nokuti havana insurance
kunyange hazvo vazhinji vatadza kufamba nekuda kwekushaya mari pamwe nekuoma kwakaita zvinhu munyika vanyati vati kushayikwa kwevanhu vange vachifamba ingangove nyaya yekuti vakatirira chikumbiro chemapurisa chekuti vafambe mazuva ezororo asati asvika makambani akawanda pamwe nehurumende vakatadza kubhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro pamwe nemabhonas izvo zvichaita kuti vanhu vatambe kisimusi vasina chekubata ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti kutadza kutonga kwavanoti kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF ndiko kwapa kuti hurumende itatarike mukubhadhara kwayo vashandi vayo uye kuti upfumi hubude mumadhaka mahuri. Vatsvangirai vanoti makambani akawanda ari kutadzawo kubhadhara vashandi nezvikonzero zvakasiyana-siyana asi chikuru chacho chiri nyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Sachigaro weApex Council sangano rinomirira vashandi vehurumende vose vaRichard Gundani vati vari kuedza kuita musangano negurukota rezvevashandi kuti vanzwe nezvemihoro uye mabhonasi avo. Vati vakanyora matsamba ekukumbira musangano uyu asi hapana chati chabuda. Mauto nemapurisa chete ndiwo akapiwa mari dzemihoro asi pasina mabhonasi. Vatsvangirai vati vaMugabe nebato ravo vari kupedzera nguva munyaya dzekurwisana kuri kuitika mubato iri kuti ndiani achatsiva vaMugabe kana vasiya chigaro. Studio 7 haina kwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo asi tabata vatsvangirai tikavabvunza nezvemari dzevashandi.
Hai, ratonetsa iri. Ratonetsa nokuti zvino Christmas yegore ino iri kunzi iChristmas yemanga-manga plus mabhonasi hakuna zvizvi zviri kungonetsa. Chinosaka kuti zvinetse kudaro ndechekuti one, hurumende haikwanisi kuwana mari kana maindastri achivharwa kana mamaini kana mamaini kana mapurazi asingakwanisi kuburitsa zvaanoburitsa. Tax revenue yegovernment has decreased. Touyawo panyaya yekuti iye zvino izvi chikwereti chehurumende chiri kuramba chichitokura uye havana minzi yekuti vanochibhadhara sei. Touyawo nyaya dzekuti vanoda kuunza mari kubva kunze vachiisa muno vanoona vaakutukurirwa havasi kutambirwa nomufaro mukuru kuti maita yachimauya kuzobetsera nyika yacho. Zvese izvo zvinokonzerwa neleadership yeZANU-PF. Isu hatifungi kuti nyika upfumi hwenyika husumuke hunosumuka nepfungwa dzakadaro.
Ko, kuri kuti vanhu vati MDC ngaipinde panyanga zvii zvamunoita kugadzirisa matambudziko asangana nevanhu munyaya dzezveupfumi?
Aiwaza, isu takambozviita vanhu paGNU. And paGNU takatanga kuti yataiti short term intervention, short term recovery program. Zvichida izvo kuti takatanga kustabilize economy. Vanhu vakadzokera kubva tikabvisa madhora tikaisa madhora eUS tikatanga kuvhura mafactory zvinhu zvazvisirimo maindastry masupermarket umu zvabva zvazara. Zvese izvi zvotaridza kuti upfumi hunogona kugadziriswa but hunogadziriswa nevanhu vanoziva zvavari kuita kwete vanhu vanongoda kuita humbimbindoga hwepawa chete usiri hwekuti nyika inofamba ichienda kupi.
Tochitarisawo kuti vaMugabe vanenge vaakusvikaiwo makore makumi mapfumbamwe nemaviri gore rinouya here mukutanga kwegore rinouya here. Izvi zvinoonekwawo sei nevari kunze?
Vari kunze vari kutokasha matsa kuti chiiko chambobata mukuru yeyu chokuramba akangoomerera panyaya yechigaro pachinambo chokuti azorore. Chiiko chirumbo saka kuti arambe akangoomerera pachigaro. zvinoto vashamisawo kuti hakwashayikwawo here kana vadiki kana muzano macho kwashayawo vadiki. Zvino nyaya iri kunetsa pano yekuti hapana munhu anogona kuisa mari munyika ine munhu akusvika kuma 92 nokuti vanongoziva kuti kwaanozouya ndiani. So makatarisa kurowana kuri kuita vanhu vekuzano vachiputsana vachidii vachidii, zvinobva zvaafekita futi national confidence nokuda kwokuti vanenge vari vachitarisa zvinhu vanoona kuti kana pati yacho inonzi iri kutonga inotonga sei, iye zvino kwaani runyere kupi wokuti mwemusa Mugabe vari kurera kuti mukadzi wavo akuita take over, mwana wavo akuita take over. Handizvo zvinoita kuti nyika yegonzi ine confidence yepasi rino. Vazhinji vanhu vari kutokashamadza kuti nemhaka yei zvinhu zvakadaro zvichiitika muzimbabwe.
Mutungamiri wemdc vamogen tsvangirai vari parunare muHarare.
Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvave kubuda sechokwadi zvichitevera kutemwa kubva kumativi ose kwoitwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishoropodzwa nekuita mabiko mahombe kumuzinda kwavo svondo rino, iyo nyika ichinonga svosve nemuromo. VaMugabe vanonzi vakaitira mabiko ekupera kwegore makurukota avo vadare pamwe neutungamiri hwebato ravo reZANU PF. Mumashoko avo vaMugabe vanonzi vakatendawo vana veZimbabwe neushingi hwavo munguva yekunge zvinhu zvakaoma. Asi vamwe kusanganisira vemapato anopikisa vanoti mutungamiri wenyika aifanirwa kusendeka mabiko aya parutivi senzira yekuremekedza ruzhinji rwevanhu ruri kutadza kutamba kisimusi nemazvo, kusanganisira vashandi vehurumende havasati vawana mihoro yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitsigira ZANU PF vaGoodson Nguni. Tatanga nekubvunza vaGutu zvavari kupokana nazvo pamabiko aya.
Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti hurumende yakabhuroka isina nechouviri seZANU PF inotungamirirwa naPresident Mugabe. Inoonekwa ichiunganidza mhomho yavanhu vachiita mabiko, vachirya, vachimwa, vachidhakwa, vachitamba. Ruzhinji rwenyika, more than 80% yomunyika ichifa nezhara. Tose tinoziva kuti gore rino chairo vashandi vose vehurumende havana kuwana bhonasi. Nhasi pane umwe ticha atondifonera vachiti ndangowana payslip yaDisemba, taenda kubhengi tawana kusina mari, asi payslip yanga itaura kuti unokora nhasi. Izvi zvongoreva kuti hurumende mbudu yayo haina chinhu. Zvino zvinotishamisa kuona vaMugabe vari munhu anofarira zvemafaro nyika iyo iri mukutambudzika kwakadai tatambura.
Oraiti vaGutu, vaGutu regai ndipe mukana kuna vanguni. Munoti nemashoko akutaurwa navaGutu.
Tichitanga panga pane vanhu vanosvika 100 department rapresident. Chechipiri, vanhu ivavo dai vasina kuita pati, mari yacho yesadza yerice yechicken yenyama yakapeiswa naPresident hayaibhadhara masalaji akutaurwa nevanhu avo. Vatinorishandisa ndechekuti nezuro iye wedu changira akaita christmas pati yebato rake, chinoshandisa ndechekuti pati yacho iyoyo yakabhadharwa yebusy chambers vaisevha vanhu vehotera one of the five star hotels muHarare. But even zvadaro handivashoropodzi kuti vakaitirwei pati yebusy chambers, handidaro ini. Nenyaya yekuti isu tiri vanhu vachema, panoshayika vanhu, vanhu vachichema tinotendera vanhu zvokudya, vanhu vodya. Zvino avava vanhu veboka iri vechinge adezirana veZimbabwe rinopiro, kana zvinhu zvichifamba zvakanaka tiregedzai kudya, tiregedzai kufara kuti tikasvika Christmas zvichakavharwa musi wa25. Hapana munhu aitamba ngochekutanga vanhu vakadya sadza raisi nenyama yanga yadhirekwa naPresident. Chaita kuti vanhu vakabhadharwa mabhonasi masanches avakakumbira kune varungu vavo vanhu veMDC. Ivo vaGutu vari kutaurava takavaona vachibuda mune nyika havapii Zimbabwe, vari kudya nevarungu mune imwe nyika nekwavakaenda. Takavaona vachibuda paintenational airport vari kudya mari nevarungu.
VaGutu pindurai.
Ndoda kutaura zvinhu zviviri zvinokosha. Chokutanga ndechekuti hapana Christmas party yakaitwa neMDC yakahostwa nemaBritish, ndo point number one. Point number two, ini handidye mari yevarungu. Hapana munhu weMDC unorya mari yevarungu. Ndomuka mukoma Nguni vanokanganwa kutiwo Besides the politics, ndiri gwetavo rine kambani yangu inoshanda selawyer ndatova nemakore anosvika almost 30 years ndiri gweta. Saka ngavazivewo kuti ndokurarama kwandinoitavo. Politics ndotoita sechido kushandira vana veZimbabwe, hakuna kuti kutsvaga kurarama. Ndozviri zvandoda kunditaura izvozvo.
Vanguni, tinozwa kuti nerimwe gore kwaita mhare kana drought. Vamugabe vakasendeka mabiko avo ekupemberera kuberekwa kwavo vachiti aiwa hatingaite mabiko nyika ichitambura. Vaitadzawo here kuita zvimwe chete izvozvi gore rino?
Kana vamugabe vafunga kuti gore rino handisi kuita pate, zviri kwavari izvo. Asi vanoda kutenderwa kuti vaite izvozvo nemitemo yenyika nebhaji dzinenge rakapaswa neparamende nevanhu venyu. Toda apa ekopozisho inotaura kuti apa taimaita makadai, apa taimaita makadai so. Ende hatitoopozisho inonyepera vanhu. That's why NDC tigara ikadyiwa maelection. Inonyepera vanhu kuti mune muZimbabwe hamuna masanctions. Ivo vanhu vationa vakafunda vachiverenga vachiziva kuti Britain yakataura izvo kuti tichitosenza neNDC pamasanctions atinopa Zimbabwe nenyaya yekuti dzinatsvimira zvakanaka. Vakatorera minda varungu. Ndo Britain inotaura izvozvo. Kana iye vaadziti vachiramba kuti kunyepa vamunhu wese akasiri anozvemo zvavakataura masanctions aripo.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vaGoodson Nguni vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaObet Gutu vari parunare kuMauritius neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zviri kutevera munhau.
Vagari vakawanda vekumasvingo vopinda muzuva rekisimusi vasina mari dzekutengera hama nevadiva zvipo zvekisimusi.
Asi tisati takupai nyaya iyi nedzimwe, regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vaburitsa mashoko ekurangarira maKristu ari kushungurudzwa pasi rose avo vati vari kutadza kupemberera zuva rekisimusi, zuva rinokosha zvikuru muchitendero chavo. VaObama vati ivo nemudzimai wavo Michelle vachange vaine vanhu vari kushungurudzwa ava pamwoyo pavo panguva iyo maKristu ari kutiza misha yavo nepamusana pemhirizhonga munzvimbo dzakaita seMiddle East, uko kune chikwata cheIslamic State chiri kutadzisa kuridzwa kwemabhero echitendero chechechi yechiKristu.
Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vanoti nyika yavo iri kuratidza kuti yakunda hondo yekurwisa chikwata cheBoko Haram. Mashoko aya aburiswa pamberi pezuva rakatarwa navaBuhari rekuti Nigeria ichange yakunda zvachose Boko Haram. VaBuhari vaudza nepfenyuro yemuBritain kuti Boko Haram haichakwanisi kungorwisa pose pose pamadiro ayo, mauto kana nzvimbo dzinoungana veruzhinji.
Manyakare panguva dzakadai dzegore kumaruwa chinenge chiri chipatapata, vagari veko vachigadzirira kupemberera kusvika kwekisimusi negoredzva. Waiona vanasoro jena vakabata matemo avo vakananga musango kunotema matanda ehuni dzinoshandiswa naanambuya pakubika doro rinozonwiwa pazororo guru repagore. Asi mazuva ano izvi angova matakadya kare asinganyaradzi mwana. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vagari vekumasvingo vakawanda vanoti nekuoma kwaita upenyu pazororo regore rino vanenge vasina chekubata sezvo nzara yakadzika midzi mudunhu ravo. Mumwe wevanhu ava amai Tsungirai Goto vekwaBhasera kwaGutu vanoti ivo havana chavanotarisira chinofadza pakisimusi, uye gore ravakadongorera vanotarisira kuti zvinhu zvinogona kushata kana mvura ikasanaya.
Zvinhu zvakatiomera nekuti mvura haisi kunaya, zvipfuwo zvedu zviri kuonda, zvichatofani kushaya mvura. Apa gore rino Krismasi haitimiriri zvakanaka nekuti hachina chikafu chokupa vana, mvura haisi kunaya. apa gore rinouya kana zvinhu zvikaramba zvakadai tichafane nzara pana tuzotorenda kuchikoro here nokuti sise vagare vemumaruwa tinotoraramawo nekunaya kwemvura nezvipfuwo kana tashaya mari tinotengesa zvipfuwo zvino zvikafa zvega hatizivi kuti vana vachararama sei saka zvinhu zvakatiomera
vamwe vagare vanoti kushaikwa kwemvura nenyaya yeupfumi hwenyika hwaondomoka zviri kuita kuti upenyu hwavo huome sese Vagabriel Matura vekujerera kusaka vanoti iva vachina kana tarisiro yekuti upenyu hwavo huchanaka rimwe zuva. Vechidiki vachangoroora vanotiwo kutambura kuri kuita vechidiki mumaruwa kwava kusiya vazhinji vavo vaputsirwa dzimba dzavo nekunetsana mumba nevakadzi vavo nenyaya yekushayikwa kwezvikafu. Mumwewo vechidiki ava vatonderai mugadza vanoti vechidiki vave kutopedzisira vava kumanikidzirwa kupara mhosva vachida kuriritira mhuri dzavo. Vanoti vamwe vazhinji vakupesana nevadiwa wavo vachiita zvechipfambi kuti vararame apo kizimusi yasvika.
Dambudziko rimwe riri kuitika ndirokuti kunyanya isusu vechidiki tine mhuri kudaiwo so hatisi kuenda kumabasa madzimai atirikugara nawo ayaya vanenge vachitarisira kuti dei vana baba vangu vatibatsira but hatisi kukwanisa kuti tivabatsira vanopedzisira vakuenda kumatare vachida mari dzemaintenance topedzisira takuzonosungwa takuenda kumajere kuya kuya mhuri dzosara dzichitambura hapana anoriritira mhuri idambudziko futi kuvana. Saka tachikumbirawo vanhu vaya vanotungamirira nyika kuti vaite vachitionawo kuti dai tabatsirika nawo tisaramba tiri vanhu vanongosungwa nenyaya yekuti tadza kuriritira mhuri nokuti ndikashayiwa chokubatsira mhuri yangu idambudziko pamba zvakukonzera zvakawanda zvinogona kutuma futi tirevewo madzimai edu echidiki vasavimbika mukugarisana vopedzisira vakuita magwena kwena aya wekuti dai ndabatsirikawo ndokupedzisira vakuita zvisina nebasa kusavimbika kana kusagara pamhuri dzavo zvinokonzerawo kuti dzimba dziputsike. Saka tachikumbira vati vonewo ipapo.
Vamwewo vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai zvichaita kuti vazhinji vabvise vana kuzvikoro kunyanya vanasikana ava vanopedzisira vazorodzwa vari vadiki nevabereki vavo vanenge vachida kuwana chikafu. Mumwe mubereki anogara kupikita chengetai huruva anoti ramangwana revana vavo riri murima nekuti havana kana chekuvararamisa.
Ha, ini nyaya iyi inotondirwadza especially isu sevabereki vemunharaunda uno muri kungoona mvura mazuva ano iri kunonoka kudi kunaya ende zvichapedzigana kuti titi gore rinouya vana vachapedzigana vakurorodzwa kana namadhara nenyaya yekutsvaka chikafu ende dzimwengo unopedzigana wakungozvigamuchira unokuti ndokuti uwane chikafu vana vacho vanopedzigana vachakana nechihure chaicho. Saka ndona sokuti zvinenge zvakatiomera kisimusi yacho haitingambotambi zvinonakidza.
Apo nyika yadongorera muzuva rekisimusi vakawanda vanoti ivo vava kusiya upenyu hwavo kuna nyadenga kuitira kuti vapindire mumatambudziko avo avakatarisana nawo panyika sezvo hurumende iri kukundikana kugadzisa zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Sezvo vanhu vari kugadzirira zoro rekisimusi tinokukumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hama neshamwari. Musakanganwe kutiudza zita renyu, kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318.
Nhasi taita rombo rakanaka. Tine vateereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp.
Hello everyone at Studio 7. My name is Edwin. I'm in South Africa. Tiri kuno kwatakambouya kumbozvaka mari tatiza kutongewa vamugabe kuZimbabwe uko. Ndinoda kuti Happy Christmas kuhama dzangu dzese dziri kuZimbabwe nevari muno munyika yeSouth Africa. Kumuri yangu yose kwamagwisa iri kunzvimbo yekuchomorwa rekwachivi. Ndinoti Happy Christmas. Muve negore nyuwani rakanaka zvakare. Isiri babasa tirikumbotsvaka mari tinozova kumusha kunaona yamvura tiri kuitira kuti murarame. Tinokutendera Studio 7 kutipa nhau nguva dzimwe nedzimwe. Tinogara ndakateerera nhau ndiri muchairi kuno izvozvi ndatova pabasa hangu ndiroshanda usiku ndichiteerera Studio 7 ndiri mota. Ndinoti munoita basa stereki, rambai makashinga vakomana. Thank you.
Ini ndinoitwa meeting dzokamushure ndiri kuno kuMolepolole kuBotswana. Chokutanga ndinoda kukwazisa pabereki vangu, baba vangu anaisoni soka mushure, vari kukwaka zangarare, kukaroyu kukumashona land west, ndozo kwa zisa wanate shara vangu, vari kukajekache kumagunje uko, kwazi efaruka, ndinoda kwa kwazi zisa vese, nemkomo wangu vari kwa hariko ikoko, kunonzi ku, kunachi ufe, ndinoda kumukwazi zisa, ndinoti ngavave ne Christmas ne gore dzvara kanaka ndinoda kupedzisa ndichikwadzisa hama dzangu dzose dzokadzoka mushure dziriko kumashona land west ndichiti aiwa ngavave ne gore dzvara kanaka Christmas ngaive inofadza na Jesu Kristu ndatenda hangu
kwazwai pa studio 7 zita rangu ndinonzi Good Hope Manyika. Ndinoda kukwazisa iwe Jonga kandemiri hama yangu newe Blessing Zulu muri kuita basa rakaisvonaka rokuti tikwanise kubatana nehama dzedu. Ndiri kukumbirawo kukwazisa mhuri yose yokwamanyika kuuzumba kwamureho. Ndokwazisawo mhuri yose yekwakangara kuuzumba kwamureho kwakare. Uye ndinoda kukwazisa manyadawa ose ndinoti kusimba mabhururu angu.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune mimose makwanisa kutumira mashoko enyu mushandisa WhatsApp sezvatambotaura paya. WhatsApp number yedu inotiyo 001-202-465-0318.
Semazuva ose, nguva ndo dzinodzoka dzoita shanje, asi ngatisanganei zvakare mangwana patichaverenga tsamba dzenyu. Musati marara, udzai hama neshamwari dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Forum na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziro yavo yezororo rekisimusi negoredzva.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika, oh yashika, ungatipemberere hama neshamwari. Isimusi yashika, yashika, oh yashika, ungatipemberere hama neshamwari. Tichitenda ugamwari wedu nemitsimo. Tichitenda ugamwari wedu nemitsimo. Vatichengeta kusvika zuva ranhasi. Vatichengeta kusvika zuva ranhasi. Vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutenda iwo, mugoreja, mugoreja, ingana sita pindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutenda iwo, mugoreja, mugoreja. Yashika, 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 oh yashika, ungatipemberere hama neshamwari. Isimusi yashika, 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 oh yashika, ungatipemberere hama neshamwari.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Ziva Igovea ne Heritage Band. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sezvo ngwede yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Vanhu vakawanda vanotadza kushanyira hama neshamwari pazori rekisimusi nepamusana pekushaya mari.
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti kuoma kweupenyu munyika kuri kukonzerwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato ravo rezanu PF. Tabva tashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anoti muwe neusiku wakanaka. Ndijonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiye maoko aJonga naChris Gande munhau dzechirungu. Mube nekisimusi yakanaka.